Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri 34, kwete 40 vayakazivisa marimwe zuro. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vanotsanangura zvakapa kuti hurumende iwedzere mazuva enational lockdown. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakawedzera nezuro nguva yenational lockdown nemasvondo maviri. Tabata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, Vanik Mangwana, kuti vatsanangure kuti chii chakapa kuti hurumende itore danho iri.
Hurumende yakawedzera danho rekuti nyika irambe iri pauchenjeri yakangwarira kudzivirira denda recoronavirus kwamazuva anoita 14 days. Chikonzera ndechekuti denda iri harisati rapera. Kune dzimwe nyika chiri kutopekesha riri kuwedzera, tikatisa nyika dzekutana South Africa, Uganda nekumwe muno muAfrica riri kutowedzera. Nekudaro mashandiro atinoita, mafambiro atinoita, madyidzano atinoita nedzimwe nyika anoita kuti isusu tive neutera huno kana denda iri rikauya munomu. Ririmo zvaro munomu. Hongu muno mariri macho rinofanira kuonekwa kunzi harisi kupekesha richifamba kubva kumunhu kuenda kumunhu. Nekudaro pane zvibatano anofanira kutorwa akaita sekupfeka mask kuitira kuti denda iri risatapuka kubva kuno munhu richienda kune mumwe.
Danho rakatorwa nehurumende nezuro iri rinorevei kuruzhinji rweZimbabwe.
Hongu pane kurerutswa kuri kuitwa pamatano aya. Kare kare taiti vashoma vaifanira kushanda vaivanga vari mataiti maessential services chete. Tapedza izvozvo tichisunungura nyaya dzezvoupfumi tikaenda pachidanho rechipiri kubva pane rechina tikaenda padanho ratakati iye zvino vemigodhi ngavashandewo, vamwe vemisika imwe yezvechikafu ngavashandewo. Ndokubvapo ndokutoenda padanha yachirerutsa futi takuti vesi vanoona nezvekugadzirirwa kwezvinhu nokutengeserana ngavashande, ngavaende kumabasa. Asi avo vanoita zvekumhanya-mhanya vachingotengesawo zvimwe zvekuti munhu araramise mhuri zvokunhonga-nhonga ngavasashanda. Avo vamabhazi ngavashande havo vose. Kusara kwevamakombi vaya vanongomana maemergency taxis vaya vaya ngavasashanda. Nokuti ivo vaya vaya zvinonetsa kuti chengetedze magariro avanoita imomo, maunganiro anoita vanhu nedzvikitsviki rinoita vanhu vakambandikidzana rinopa kuti denda iri rikwanise kutapuka kubva kumunhu kuenda kumunhu.
Zvii zvakanakira kana kushatira danho rakatorwa nehurumende nezuro?
Izvi zvinhu zvakaisirwa kuti vanhu tisakuvadzwa nedenda iri zvakaitwa kune dzimwe nyika. Ndinoona vateereri venyu vanoziva kuti tikaenda kunyika yakaita seBritain kunogona kufa 800 people pazuva rimwe chete. KuAmerica pamwe wanga wakusvika ku2000 pazuva rimwe chete. Muno muZimbabwe hatikwanise kudaro. Tichine rombo rakanaka kwazvo kuti denda iri munomu rauraya vanhu vana chete. Haritina kukuyiwa makwiro akuitwa kune dzimwe nyika. Kuti munomu kana tikati 4 a day vanenge vakatowandisa, nokuti kubvira parakatanga kusvika ino E4. Saka hatina kusvika ikoko nokuda kwamatanha anotora hurumende. Saka hurumende haikukwanisi kungoti taakungoregedza mhepo dzedenda dziya dzivhuvhute pakati pedu. Aiwa, tinopera. Ndo urongwa hwakaita hurumende kuchengetedza utano hwevana veZimbabwe nezvizvarwa zveZimbabwe.
munyori mubazire zvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vachitaura vari parunhare vari muHarare. Nasi tatambira mashoko kubva kumuteereri weStudio 7 akachengetedzwa kuBulawayo. Tinoimba kuti hurumende yakateverera panguva ino.
Ndinonzi rutendo United College, iyaya UC College remuBulawayo. Ndave ne 20 nasi ndere chi23 tiripo. Chikafu chatinodya chisiye kuti zvamuchose nezuro chaye chaye. Takadya sadza nekabheji risina mafuta, risina madomasi, risina chii. Sipo pabha panogona kungonzi bhaa, rabwe mese rinogona kungonzi vanhu 20 or 30 pabhaa. Mapedzi tinopiwa kunge watoenda watombonotaura navo zvimwe zvisimwe, watovaratidza seni zvangu ndakatomboenda ndikatovaratidza kuti ndionai ndikatovavhurira kuti nditori kumwedzi. Ndopavakatozondipa mapedzi. Nzvimbo yatiri haisombosiri yeuti takapiwa machira emunhangirinaya emujera aya, ndo hatiri kufuga zvidhongi zvemachira. Muturungu chatirikungokumbira kuhurumende ndechekuti tiende kumba, nekuti hatisi chadi zvimwe zvakanyanya. Vamwe vedu vakabuda, kasi vakabuda havana kuwana transport, vakadhambiwa na 6 o'clock. 150 bond. Nevaenda mheno kuHarare, nevaenda kupi, vanyango vaenda kuMutare vakangopiwa ma300 bond wawo. Chatinokumbira dei vanhu vatibetserawo, dei hurumende yatinzwawo kuti tsika dzedu. Life yatiri kurarama panapa ndeyevasungwa. Namwe mazuva chavo chavo mapurisa anotomboti abuse zvokuti dzokerai dzokerai, totorohwa nemapurisa achiti abuse, dzokerai kumunhangikinyi, hapana sadza. Saka zvinotsawo kuti mukatoona toenda pasocial media oro takutaura nemazita edu, zvinhu zvinhu zvinenge zvatotinetsa patigere. Zvinhu zvekutoti nyange ndichitaura panapa ndichiona situation yevamwe mai vatiri kugara navo vari kubhlidha nani stop fee, varotaura kuti kumba vakangosiya kusina kana chunhu. Ende tinongokumbira kuti kana makutipawo mari yebhazi, muzive kuti mari yebhazi iyi nemareta aveko nemachinjiro akaita zvinhu muZimbabwe, hamusikuekspekta kuti munhu anoenda hameno kure kwakati bond 300 bond ndofunga nyange muHarare chaimo chaimo haisi kusvika. What about anoenda mberi kwakaita sekumberi kweHarare? Tokumbirawo mutibetserewo postewo nhangirikini.
Apo vatori venhau munyika vari kubatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, vanoti kuita basa ravo vakasununguka kuri kuvanetsa zvikuru, sezvo vari kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda munguva ino apo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vatori venhau vanoshanda vakazvimirira vanoti nenyaya yekuvhara kwakaitwa zvizhinji munyika havasi kukwanisa kuita basa ravo nemazvo, uye kurarama kwavo kuri kunetsa sezvo vachibhadharwa nekushanda kwavanenge vaiita. Muzara yazvinei Mwanaka anoti kurarama kwake semutori wenhau akazvimirira kuri kunetsa sezvo vanhu vanosiva panyaya vakavharirwa mudzimba dzavo, ukuwo pasina zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyaya dzenhau.
Matambudziko ndingangotaura kuti ndasangana nawo munguva dzino dzecovid-19, chekutanga ndechekuti vanhu vari mulockdown, maactivities mashoma ari kuitika. Taisimbofamba uchiendawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana uchinotsvaga nhau. Sezvandataura kuti ndiri freelance journalist, chandinenge ndanyora ndo chandinobhadharwa. Asi nenyaya yekuti mastories acho amashoma, mari yatakuwa nouya chi yashoma, zviri izvo zviri kuti kanganisawo mararamiro edu. Tinodawo chikafu, tinodawo marentals, tinodawo zvakasiyana-siyana. The other challenge yatiri kusangana nayo inyaya yekuti masources edu vamwe havasi willing kutaura. Unofonerawo mumwe muudza kuti andiri mulockdown handikwanise kutaura.
Munyori mukuru musangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ mumasvingo vatatinda chitago vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevatori venhau nderekubudisa kwemashoko panguva ino, uye kushayika kwezvipfeko zvekudzivirira zvevatori venhau, izvo zviri kuita kuti vatye kubuda panze kunoita basa ravo.
Denda reCovid rawedzera mumatambudziko agara achisangana nevatapi venhau muZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kunyangwe denda iri risati ravapo, vatapi venhau vaishushikana nenyaya yekuwana information. Zvino zvabva zvawedzera nedenda iri information yacho iri kunetsa kuwana. Rimwe dambudziko guru riripo nderekuti vatapi venhau havana protective personal equipment yokuti vapfeke kuti vasabatira chirwere ichi. Sezvamunoziva kuti kune dzimwe nzvimbo semuno muAfrica kuTanzania kune vamwe vatori venhau vakatofa nechirwere ichi. Saka iri dambudziko rekushaya zvokupfeka zvakakwana zvokuzvidzivirira, idambudziko hombe.
Vamwe vatori venhau vari kunyunyuta nekushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa nemasoja vachibvunzwa tsamba dzekufamba nadzo. Kunyange hazvo hurumende yakapa vatori venhau mvumo yekushandisa zvitupa zvavo zvebasa zvegore rapera. Mutori wenhau bepa reTeo Zimbabwe Clayton Sharon anoti mapurisa ari kutadzidza vatori venhau kuita basa ravo zvakanaka panguva ino, izvo zvinotyora kodzero dzavo uye kutadzidza kufamba kwemashoko zvakanaka sezvinodiwa pakucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day.
Nhau kudzowana kwacho unenge wari munane pari mananzombe. Vanhu avo vari kuramba kutaura nesu pane dzimwe nzvimbo dzatinosvika. Kana vakaungana ukasvika kuda kuhwa kuti vanoziva here nezvechigwere checoronavhairas, nokuti vanenge vakaungana vamwe vacho vanoramba kutaura nesu vachiti kana mapurisa angazviziva zvabuda mumapepanhau, mapurisa ane achivashungurudza achivarova. Saka vanhu kutaura nesu vamwe vacho vakutotya vachiti isu tisiri kukonzera kuti varohwa. Uyezve mapurisa iwavo vari kuramba vachingonetsana nevatori venhau pane nzvimbo dzakasiyana siyana vachiti hamufaniri kunge muchifamba famba zvavari kuti zviri unnecessary. Pamwe pacho vanogona kutoramba chero ukabudisa gwaro rarikapuwa neZMC rinova iro press card.
Sachigara wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGordon Maunganidzi vanoti gore rino vanocherechedza zuva iri vachisuwa nenyaya yecoronavhairas iyo iri kutadzidza kuita vatori venhau basa ravo nemazvo mukuburitsa nyaya dzezvechirwere checovid-19 zvizere. Vamaunganidzi vanoti sangano ravo rakaendesa mapurisa kumatare edzimhosva ayo akapa mutongo wekuti mapurisa nemasoja asashungurudze vatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo.
Patinopembererera zuva reWorld Press Freedom Day, semisa Zimbabwe, ndingada kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti majournalist muno haana mufaro wakanyanya nekuda kwekushungurudzwa kwavanga vachisangana nako kunyanya-nyanya pamazuva akatanga COVID-19. Ndingada kuti muzive kuti for example kubva musi wa 1 kusvika musi wa 15 April takarekodha vatori venhau vakashungurudzwa vanga vachisvika ku15, inova nhamba yakakurisisa tichitarisa kuti vanhu ava vanoshungurudzwa vari mukati mekuita basa ravo muno muZimbabwe. Uyezve basa
mudunhu remasvingo vatori venhau vana vakashungurudzwa nemapurisa munguva yecoronavhairas, uko vatori venhau vakawanda munyika vakasungwa pamwe nekushungurudzwa gore rino apo vainge vari pabasa ravo. Mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, kurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsango vanoti hurumende yakapa chisungo chekuti vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka munguva yelockdown. Vakati vakazivisa mapazi emapurisa nemauto kuti varemekedze vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo zvakanaka. Asi vatori venhau vanoti kunyange hurumende yakaburitsa mashoko akanaka aya, mapurisa nemasoja ari kuendera mberi achishungurudza vatori venhau. Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom, kekutanga vanhu vachimanikidzwa kugara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vana muZimbabwe uye kubata vanhu makumi matatu nevana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano reZimbabwe Youth Council razivisa nyika yose kuti chirongwa cheYouth Relief Fund icho chakanangana nekubatsira vechidiki vane mabhizimisi akavhiringwa necoronavhairas chichambovharwa kuitira kuti magwaro evakanyorera atange kuongororwa. Mike Hoye weStudio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina kuti tinzwe zviri kuitika.
Toda kutenda vechidiki vose vakakwanisa kutumira maapplications avo kune vaya vasati vatumira ngavatumire musi wa 4 May usati wasvika kuitira kuti tange kuongororwa vanokwanisa kunge vachizobatsirwa vabatsirwe mukati memazuva iwayo anotevera.
Pari zvino matinawana maapplications mangani
4332 pamapepa iwaya vazhinji vari kumaruwa uyewo kumatebeleland vange vasati vatumira mapepa akawanda asi Bulawayo iripo pamaprovinsi ane mapepa akawanda taisa matanho ekuti vanhu vakadai vagone kutumirawo mapepa avo kuburikidza nemadistrict nemaward youth officers kusvikira musi wa4 May watataura nezvavo
avo vati vaisa maapplications avo vachapindurwa rini
kana tapedza kuongorora mapepa aya timufikiro rorimwe chete zvinhu zvose zvinofanira kunge zvavapo zvekuti vanhu ava vatange kupiwa dzimari dzavo vakaisa maapplication aya vachatanga kupindurwa kutanga musi wa5 May kureva kuti vanenge vabudirira ndo vanozopedzisira kupindurwa asi vanenge vakundikana vachange vachipindurwa saizvozvo hapana application ichanzi iyi yakundikana vanenge vatadza kumita marequirements aya vachange vachiendeswa kune mamwe mapazi anobatsira parelief fund imwe chete iyoyi
chirongwa ichi chichavhurwa zvakare rini
chirongwa ichi chichazovhurwa zvakare mushure mekunge mari yakabuditswa nehurumende iyi yapera kana kuti mushure mekunge maapplications akatumirwa atadza kupedza mari iyi zvoreva izvo kuti mari inenge yasara inogonazve kuti chirongwa ichi chivhurwe zvakare munguva inotevera
nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina vachitaura vari parunhare vari kuHarare naMike Hove weStudio 7 yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana navanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington umo pari zvino tiri kutepfenyura tiri kudzimba sezvo paine chirwere checoronavhairasi icho chatekeshera pasi rose nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai enyara dzai gumbonzvanda vesangano reRosaria Memorial Trust yekwamurehwa uyezve vari ivo mumiriri weAfrican Union panyaya dzekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai gumbonzvanda mungatitsananguriro kuti kwakamira sei kwamurehwa kwamuri uko panyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana vechidiki panguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusoro pechirwere checoronavhairasi kana kuti COVID-19
tiri pacovid-19 kunyanya tiri mulockdown muno muZimbabwe tiri kusangana zvikuru nedambudziko rekumbunyikidzwa kurwisana nemirishonga mudzimba kuno kwantiri kwamurehwa tagamuchira makeses akati wandei evasikana vari kumbunyikidzwa vamwe vachimanikidzwa kuroorwa ari kusvika kuRosaria Memorial Trust Center kwedu tichifamba muzvipatara matiri kushanda tiri tichibatsirana neveministry of health pane zvecovid izvozvi tiri kugamuchirawo mashoko ekuti vari kuwanawo maripoti kumakliniki ikoko evanhu vari kuuya vanenge vasangana nemhirishonga mudzimba
mungati zvii zviri kuita kuti uwandu hwedambudziko iri hurambe huchikwira
COVID-19 iyi tagara tine mhirishonga mudzimba asi yave kutowedzera sekuti vanhu vakangogara vari pamwe chete havana dzimwe nguva havatorina chekudya mumhuri hakuna kumabasa kwekuenda saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vabva vanyanya kuzoshushana mudzimba umo tiri kuona zvekuti kazhinji nekuti tiri palockdown vanhu vari kubva vazoshaya kuti vangaripota kupi vangatizira kupi vangawana batsiro kupi asi isu tinokoshesa zvikuru kuti chero tiri palockdown munhu hafaniri kufira mumba uye hatifaniri kunge tiri kurwisana tiri mudzimba
vanenge vasangana nedambudziko iri madzimai nevasikana vanofanira kuita sei pane masangano here anoshanda achibatsira vanhu kavanenge vasangana nedambudziko iri
kana munhu asangane nadambudziko ngatitsvage nzira yekudzivisa angangari village health worker kana sabhuku kana community care worker ari padhuze nemi. Isu veruzare memorial trust tiripo kuramba tichitsigirana nemi. Tikuziva hurumende yeZimbabwe nedzimwe hurumende dzese dzemuAfrica dziri kunyanya kusimbisira zvikuru panyaya yekuti tidzivirire mhirishonga iyi. Tine maorganization akasiyana siyana emuno muZimbabwe, vana Msasa Project, Zimbabwe Women Lawyers Association, vana Wilsa, vana Legal Resources Foundation namamwe vana Helpline vari kuedza kubetseredza. Saka ngatiregei kugara takatarisana nemhirishonga muZimba asi ngatiripotei.
Zvii zvamungakurudzire vese vakateerera vangange vakatarisana nedambudziko rekushungurudzwa, vangange vari madzimai, vanasikana kana ivo varume?
Tinotikoshesesa nechekuti ngatiedzei kudzivirira mhirishonga, tichidzivirira COVID-19. Zvinokosha kuti tigare tichiwirirana muZimba umo tine yanano, tisina bongozozo, tisina mhirishonga, sekuti mhirishonga pache zvayo inoita kuti vanhu tisanyanye kuchengetedza, inonzi social distancing, inoita kuti vanhu tigare takasuruvara, uye kuti dzimwe nguva munhu anozoshaya kwekunyatsowana batsiro ndokunge ari kure nezvipatara, kure nevangamubatsira. Ngatidzivirirei zvikuru mhirishonga patiri kudzivirira COVID-19.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai nyaradzai gumbo nzvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri nhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Chira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa kutapuriranwa pamwe nekuongororwa kunoitwa utachiwana hwecoronavirus kuti munhu azowanikwa aine chirwere cheCOVID-19. Muhurukuro yedu tina Dr. Natsai Zhou Chidavaenzi, vanove nyanzvi mune zveutano, vari chiremba muPhoenix muArizona muAmerica. Regai tinzwe vachitanga nekutsanangura pamusoro pekuongororwa kunoitwa vanhu yatingati testing. Tinzwe kuti vari kugutsikanawo here nemabatiro ari kuitwa urongwa ihwohwo, zvikuru takatarisa kumusha kuZimbabwe.
Ineno somona anoita zvetracking specialty yangu yandoshanda is public health iye zvino. Although ndine clinical experience ndinotsumboshandako, but iye zvino ndiri kushanda mupublic health community. Pandakanzwa nhamba dzokumusha vokutanga vatakanzwa vakashaya, and pandakanzwa kuti wananga vakulondon, wananga vakunew york, zvakandipa kuva netariro, because ndakati as long as we know kuti zvabva nekupi tinotibatsira kuti tive more controlled. Zvandaigara ndichitaura kuti zvingandityisa is kunzwa kuti munhu ari somewhere kureserva somewhere ikoko muZimbabwe, asina contact kunze, asina mbwana munhu auya azomuvhizitira kubva kunze, asina mbofamba kuenda kusouth africa kana kuiven kuenda kuHarare, tongozwa kungoti anayo corona. And I don't know kuti statistics dzacho pano, kuti tracking dzacho vanodziita se, nokuti isu ndo zvatinoita, tinotracka kusvika tasvika palast contact. Like iye zvinotangonzwa kuti mune munhu ari positive next city yedu, tinobvunza kuti pana anomuziva here, pana akataura naye the last 14 days, anogara kuerea kupi, anoshanda kupi, tine vamwe vedu here rudzirwo muno mapache, kana kuti vamwe vanoshanda kuno vakamboenda ikoko kwana kwaanonzi anoshanda. Totracka, toassessa vanhu ivavo, toaudza kuti garai hakuna kwamunoenda ku 14 days, tichiona kuti muchaita masymptoms here. Kana musina masymptoms, garai 14 days. I know kumusha vari kuti 21 days.
Tirikunzwawo Dr. Joe uchidava enzi kuti vamwe vanenge vatombo ongororwa vachiwanikwa vaine utachiwana kana kuti vaine chirwere cheCOVID-19 vari kuzopona kana kurecover. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Nyaya yokurecover isusu kuno hatichaiuse kuAmerica healthcare providers because kuri kuwanikwa kuti vamwe vanonzi vakarecover vari kuwanikwa vachidini vachitesta again later ndeimwewo nyaya.
Tiri kuzwawo kuti ivo matest kits zviri kushandiswa mukuongorora vanhu ivavo zvimwe zvacho zviri kunzi nevamwe zvinogona kupa yatingati maresults asiri echokwadi. Kiti iyoyo kana kuti chashandiswa mukuongorora kuti munhu ane utachiwana here chopa dudziro isiri chokwadi.
Izvozvo zviri kunetsa. Just like any business, vanhu vanofanirwa kuusa matest ari credible, anobva kumacompanies ari credible. Just like anything, kuchavana vanhu vachada kugadzira mimishonga yavanoadvertiser isina kunyatsotestiwa kuona kuti sensitivity yacho or accuracy yacho iri papi. Anditi mawana ndo zviri kunetsa. Saka kumusha handizivi, ndakatombobvunza hama yangu enda kunza kuti matest amunouza chii, because pano isu takanetswa necouncil kuti matest amuri kuuza tiri kunzwa kuti chii. Kune matest asiri accurate kana kuti asinganyatsi. Muri kuuza matest anobva kucompany dzipi, dziri credible, ari approved here neCDC. Saka that's number one, kuti tizive kuti matest anenge achishandiswa muma different areas, even muno muAmerica, kuti vanhu vari kuatengeka kubva kucredible. So that's number one. Number two ndeyekuti what tests are they using? Basically right now matest ari kushandiswa E2 yavanoti rapid test, iyayo kuti maresults ari kubuda in a few minutes, in 15 minutes, and then kuna amwe anotora mazuva akati kuti kuda 2 or 4 depending neload yekwaari kuendeswa. Saka the test they're done differently. This is something that's testing chinochitwa, but as you go you accumulate data, you accumulate information inozokuita kuti muchinje maitiro. Saka the scientists people have to be open divadive kuti takuchinja zvi, because e virus iri kuchinja.
Manga makateerera kuna Dr. Natsai Joe Chidava enzi vano vechiremba nyanzvi mune zveutano vari kuPhoenix mudunhu reArizona muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Atereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri 34, kwete 40 vayakazivisa mari mwezuro. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vatsanangurira veruzhinji zvakapa kuti hurumende iwedzere mazuva enational lockdown. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom Mangwana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare Mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.